zviri kutaurwa navaObasanjo zvinhu zvakakosha, asi kuti zvibatsire utongi hwejekerere muAfrica, the Southern African Development Community nemaleaders ayo, the African Union nemaleaders ayo, vanofanira kutora zviga zvakasimba pavanoona panoitwa zvinhu zvakaita seizvozvo, kuitira kuti zvinhu izvozvo zvisakanganisa utongo hwejekerere kautongo hwevanhu hworuzhinji.
Munorevei apa Dr. Rwanya mungatsanangura?
Izvezvi Zimbabwe iri kuenda kumaelection. Munyika muno tinotoona muri kuitwa maviolent activities pamabyelection akadarika, kana kuti opposition ichiita misangano yayo, vatungamiri neleadership yechidiki yezano anotoenda vachindodzingirira vanhu. Tinoona kuti MDC yakatopwanywa, MDC Alliance yaisisiko, state yakapindira ikapana munzura chinhu chevanhu, asi vanhu vakavaramba, mabyelections akauya havana kana chavakatora. So SADC haifani kuita a toothless bulldog. Izvezvi mukatarira the way the Zimbabwe Election Commission yainorana sarudzo, unotoona kuti pane chinangwa chokuda kumbunyikidza vanhu, chinangwa chokuda kubiridzira.
Ko sei muchidaro, nekuti zeki iri kutika haina divi rainorerekera?
Voters roll haitombozikani. Vanoti inofanha kuti itengwe nemutengo wokumusorosoro, asi tinoziva kuti ZANPF haitengeserwi. ZANPF ndiye inorwana zeki, ZANPF ndiye ine voters roll, ZANPF ndiye inoita zvese. So kutaura kwavo Obasanjo kunoda kutsigirwa nezviga zvinoiswa neSADC, nyika dzomuSouthern Africa Development Community nenyika dzomuAfrican Union, kuti dzitore matanho akasimba.
Kuti kudii apa chaizvo, mungatsanangure varwanyi?
Kuti nyika yega yega inenge yashandisa mauto kuchinja hurumende inotemerwa zvirango zvakasimba, kuitira kuti vana venyika idzidzi vakwanise kusarudza vatungamiri vavo pajekerere pasina anombunyikidzwa, mauto asingapindiri.